kunyange hazvo sarudzo dzatanga zvisina mutsindo nekuda kwevanhu vashoma vari kuenda kunovhota mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yameya vasolomon temple vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo iyi vachiti vakaita zvose zvinoita kuti vadive nevagari vemuguta ravo munguva yavaitsvaga rutsigiro vatemble avo vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti guta ravo ranonokerwa neshanduko yavakavimbisa kana vakasarudzwa
mwari achatikundisa nhasi im hoping kuti tichahwina chaizvo tiri kumhanyamhanya kuno tichifonera vanhu vedu kuti vaende vanovhota saka tirikutarisira tenao chakati oh maybe kuma 11-12 uku vanhu vanenge vakuenda vakawanda kunovhota and tiri kutarisira kuhwina chaizvo
vatemble avasina bato riri kuvatsigira vanoti kunyange hazvo vari kukwikwidzana nevamwe vane mapato ane mukurumbira muamerica havaone izvi zvichiita kuti vakundikane sezvo chiri kusarudzwa apa ari munhu kwete bato asi vanovemeya pari zvino vaed poloski vebato redemocratic party vanoti zvavaitira vagari vemuallentown mumakore gumi nemaviri vanga vari meya zvikuru kwazvo zvokuti vanoona vachisarudzwa zvakare kechina vari kutungamira chikwata chiri kutsvagira vatemble rutsigiro vafrancis mawinti vanoti havaoni vatemble vachitadza kubudirira sezvo vakavimbisa vagare kuti vachagadzirisa zviri kudzosera guta ravo kumashure zvakaita sekushayikwa kwemabasa kushayikwa kwepekugara pamwe nekuderedza uwandu hwemhosva dziri kuparwa muallentown vamawindi vanoti humwe hwehwaro hwekutsvaga rutsigiro hwavatemble hwaive hwekuvimbisa dzidzo kuvana vose zvisinei nekuti mwana hwemurombo here kana kuti kwete chimwe chizvarwa chezimbabwe chinove zvakare mugari wemuallentown vatendai rukambe vanoti naivowo vanoona bhiza ravo richitanga iro kusvika patambo vachiti sevagari vakaedza nhengo dzakabva kumapato akasiyana-siyana asi havaoni zvitsva zvichauyiswa nevanhu ivavo vatemble vanoti havaoni vapoloski vachisarudzwa nevagari sezvo vaine mhosva dzinodarika makumi mashanu dzavakatarisana nadzo dziri kumatare edzimhosva
vanhu vane zvinhu zvavo zvavakaita ino hativawishe bad luck but tinowisha kuti zvinovafambira but munhu wanisiri kutya neexperiensi yavo yavanayo hapana zvavaitira vanhu vakawanda muallentown vaitira vanhu vashomanana saka ndosaka tiri kutaura nevanhu vese mudhorobha reallentown kuti vavhoterenyini ndindichavaitira zvakawanda nemunhu wese anenge achionekwa
asi vapoloski vati havaoni izvi zvichivatadzisa kusarudzwa kuti vadzoke zvakare mudariro vari kumirira vanat hyman vebato rerepublican pane imwe nzvimbo yekuvhotera havangoda kudomwa nezita ravo rekutanga rekuti berry vanoti vanoona vahyman vachikunda musarudzo idzi vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi ndavajohn ingram vakazvimirira pamwe navaray o'connell vebato redemocratic party asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pamagwaro ekuvhotera kana kuti write in candidate guta reallentown rakavambwa mugore ra1762 uye pari zvino rine vanhu vanodarika zvishoma 120 ezviuru zvichabuda musarudzo iyi zviri kutarisirwa kuzivisiswa usiku hwanhasi uye vanhu vamirira kuona kuti nderipi bhiza rinobudirira kudhonza makore mana achatevera richitungamira guta iri ndakamirira studio 7 kuallentown pennsylvania ndini jonga kandemiiri